Vachitaura nezuro muchinoi pamusangano weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA, vatsvangira vakati vobatanidzwa wemapato anopikisa ndiwo chete unomisa utongi hwavamugabe munyika.
Mugabe anoenda sei? Mugabe anoenda akatabatana taumba chinhu chimwe chete. Buruzira. Ndikutaura vatungamiriri. All the political parties. That is, we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaumba chinhu chimwe chete. Mukauya muchiti indirichi, indirichi, indirichi. Worovana umo, wokonfuzana. Let's not confuse our own people.
Vatsvangirai vakashoropodza mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika wavasina kudoma nezita wavakati ari kukurudzira mhirizhonga munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatsvangirai vakati nhengo dzavo dzichaisa misasa yekudzivirira vanhu kuti vasarohwe nenhengo dzezanupf. Panyaya dzesarudzo, vatsvangirai vakati sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC rinotungamirwa naamai Rita Makarau rinofanirwa kuita sarudzo dzakajeka sezvo vari ivo vanenge vachiona sarudzo kuti dziri kufamba zvakanaka here. Vatsvangirai vakati kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunokonzera mhirizhonga munyika.
If you don't become an impartial referee, then you are creating conditions for violence. Nokuti isu hatisi kuzonomira, hatisi kuzonomira tichimirwa tichipiwa sematemba takasvura from top to bottom. Iwo vezeke vanozvizi toda kuita ukama navo kuti vave ma impartial referees. Kwete kurwisana navo. We have nothing against Makarau as a person, but she is performing a responsibility to make sure that the elections dziri kuuya dziri free and fair and unquestionable.
Izvi zvakatsigirwa nemukuru weboka rinokurudzira shanduko munyika retajamuka vapromise mukwananzi vakataura pamusangano uyu vachiti vachajamuka zvemhando yepamusoro kana sarudzo dzegore rinoya dzikabirwa sezvadzinogaroitwa.
Tajamuka haiperi mutsinga dzevanhu. Munhu wese anobvunza kuti tajamuka iripi, tiriko. Panozonzi mugabari gama elections muchaona kuti tiriko. Because this time we are not going to allow Robert Mugabe to rig elections ever again. Mugabe has to rig our elections ever again. Tirikutaura pano pachinhoi nhasi.
Asi vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra uye vari mudzidzisi pachinhoi University of Technology vaDebson Mbada vanoti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kusataura zvinhu zvinokurudzira mhirizhonga sezvo vanhu vakawanda vachizorega kuvhota nekutya mhirizhonga. Vachitaura pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weNational People's Party vasipepa Ngomo vakatiwo vanhu vanofanirwa kubvisa mweya wekutya kuti vakwanise kubvisa hurumende yavamugabe pasarudzo gore rinouya. Musangano wanhezuro wakazoitwa mushure mekunge mapurisa aramba kupa mvumo kwemasvondo maviri vachiti vainge vasina kuziviswa nenguva uye vaida tsamba yemvumo kumuridzi wenzvimbo. Asi pasi pemitemo yenyika mapurisa haana simba rekurambidza kuitwa kwemisangano. Asi mapurisa anogara akatyora mutemo uyu pose paanorambidza kuitwa kwemisangano zvikuru nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.